Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wemuvhuro 27 Mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti iye zvino zviri muchirongwa chanhasi. Vatsigiri vavasikala vanoti vari mubishi rekuvaka kanzuru yekubatana sekutumwa kwavakaitwa nava Job Scala. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinonyorera tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vadome makomishina anonzwa zvichemo zvavo. Sangano reshamwari yemwanasikana rinoti mazuva 16 ekurwisana nokumbunyikidzwa kwevanasikana nemadzimai hakufaniri kungova zvekutaura nemanzwi chete asi kuita zvinobetsera vanhu vazhinji vechikadzi. Ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri vaJob Scala vanoti vari mubishi rekuvaka kanzuro yekubatana kwevanhu munyika sekutumwa kwavakaitwa navasikala. Vanoona nezvechirongwa ichi vaObed Masaraure vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa chirongwa ichi vachiti kuNamibia vanhu vatorongana zvakanaka muchirongwa ichi.
Kubva patabiwa basa navasikala rekuorganiza solidarity yavo nyika yese, tiri kufara progress yataita so far yekutanga kugadzira solidarity council iyo ichange ichizocoordinata masolidarity activity nyika yese. Council yedu ine vanhu 3 pe each province vakasarudzwa kubva kuvanhu vakasiyana siyana, mapoliticians, vanhu velabour, mastudents nevamwe. Council yedu inenge ine vanhu vanokwana 30 ichizogarawo organizer na deputy organizer. Ndo ichange ichironga mabasa ese atinenge tafunga kuita nyika yese. Tinotarisira vanhu vanenge vasarudzwa muprovinsi yega yega vatatiwavo kuti vatange kuisa maefforts ekugadzira machapters mumadistricts ese, vaise machapters nomumawards ese, kuitira kuti masolidarity activities edu ave well coordinated nyika yese inge ichibera. Tikange tati vanhu vese nyika yese pfekai black, tione nekumusha nepamuzarabani vanhu vese vari black vachichema na comrade wiwa vachichemera vahwiwa kuti vabude.
VaMasaraure, chii chamungatudza pamusoro pezviri kuitika kuNamibia maererano nenyaya iyi?
Tikufara Namibia yakatotanga nyaya yavo yekuunganidza vanhu kuita maprotest. Takafara nesuro tichiona vakaungana vari muvindok vachisumudza maplacards vachienda kuembassy yeZimbabwe vachikumbira kuti vasikala ngavareliswe nemamwewo madhimandi avanga vainawo. Tikutarisira region yese ichange ichidera nyaya yekusurukurwa kwavasikala inofanira kuti itekeshere pasi rese, pasina panosara.
VaMasaraure, muno muZimbabwe chii chiri kuitika nhasi maererano nenyaya yavasikala?
Nhasi 27 November tiri kuenda kudare in solidarity navasikala vari pamagistrate court VFC court kutakada kota past 11, patiri kuona vachiita defense case panyaya yavari kupomerwa kuti vaisaita public violence pavakachema nenyaya ya corruption paprotest yakarongwa ya 31 July 2022 2020 yavai chema kuti nyaya kuye umbava wanyanya munyika ngaimire pavai chema kuti kubiwa kwezvinhu zvecovid ngaumire varikunzi kuchema kwavaita necorruption ikoko kwaida kukoredzera mhiri shonga saka tikuda kutswa defense case mangwana tiramba tichiti vasikala havana mhosva vasikala munhu anoda kuti nyika upfumi hudyiwe nemunhu wese usadyiwe nevashoma munhu asinomira nevanomarginalizwa vanenge vachipesekitwa sekumira kwavakaita pakapondwa Mobless Gale turamba tichiti vasikala umunhu ane mhuri yake mhuri yake yanguri yamumirira nguva refu vana vanoda kuenda kuchikoro vachishandirwa navo tinoona lawfirm yavasikala chaiyo inove lawfirm yamiririra vanhu vakawanda vaitambudzwa nehurumende yavamunangagwa tikuona lawfirm iyoyo hairisikuda kufamba zvakanaka kubva pakavharwa vasikala tinoti so, vasikala vari kodzero kuti vasunugurwe vange vachiita mabasa avo vachiendese mumwe mwe sezvimwe zvazvarwa zvezimbabwe
avo vange vari vari kutungamira chirongwa chavajobs color solidarity vaobed masaraure vari parunhare nestudio 7 sangano rezimbabwe lawyers for human rights rinoti ranyorera mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa tsamba vachivapa kusvika musi wa30 mwedzi uno kuti vadome makomishina anenge achizonzwa zvichemo zvevanhu tabata mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda kuti tinzwe zvizhinji
Zimbabwe lawyers for human rights yakanyora tsamba kuna mukoma Khosa Mncube vanova gweta rezimbabwe lawyers for human rights ndo vakanyora tsamba kuna president Mnangagwa vachipa president Mnangagwa kuti vachivaudza kuti vanokumbirawo kuti vaapoinde macommissioners independent complaints commission inebasa kana kuti sezvakanyorwa muconstitution yezimbabwe kuti independent complaints commission ine basa rekuinvestigata nekutagamuchira zvichemo zvevanhu vanenge vachiti vachinyuta kana vachiti vavhiringiswa kodzero dzavo nevanhu vari musecurity services sector vanogona kunge vari mapurisa masoja vanhu vekumaprison guards vakumacio saka commission iyi yakatoestablishwa kana kuti yakatoumbwa pakatopasiswa mutemo muna October 2022 wekuti pange paine independence complaints commission sezvinokatarwa musection 210 of yebumbiro rezimbabwe asi kubva muna October 2022 kusvika pari zvino muna November 2023 patova negore pasina macommissioners akaapoindwa
panodiwa makomishina mangani kuti basa rifambe
kuti aite basa kuti komishina ishande panofanga paine macommissioners anotambira zvichemo izvi anozeya zvichemo izvi kana nyaya dzinenge dzaunzwa nevanhu kuti hatisi kufara nezviri kuitwa nevanhu vashandi vari kusecurity service sector sezvatiri kuona tiri kuona kuti mhosva dziri kupomerwa vanoshanda musecurity service sector dzawanda zvikuru kuti nyaya dzekubatwa kwevanhu kubhinyiwa kwevanhu kuabdakwa kudisapirwa kutotswa kupiswa kwevanhu kurohwa zvakawanda zviri kuitirwa vana vezimbabwe nevanhu vari musecurity service sector asi pari zvino havana recos kana kwekunomhangara kana kumhanyirira kuti tonodini tonotsvisa zvichemo izvi and yeti bumbiro rine provision yeindependent complaints commission inofanira kunge ichitoita basa saka ndozvakanzwa munangagwa namukoma Khosa Mncube gweta rezimbabwe lawyers for human rights vanzi by 30 November vanofanira kunge vaapoinda commission
chii chinoitika kana vamunangagwa vakasaita izvi musi wa 30 November
vamunangagwa vakasaita izvi by 30 November 30 mbudzi wegore rino iri chinonga ndinodaira kuti chinofanga chiri china kumakosa mwogo wakati wa ninga chizo kutura umango matano anuendirana ni kusam itazuri pamtemo kusata zuri utauru wanebombilo saka zao chaitu kwa na kumakosa mwogo chazo ziziwa after 30 November Afrika mzimunguwa mnanga kwa nungu na kutelera waka apuenda commission hiyo sasa makawana zao wakaita wakanyoro wa zamba nebukitele dumkuma kuzaika zere masodo afura ninyaya kuti muri kuchora bumbiro re Zimbabwe nekwapo enda wa Valerius Bande wanowa mutungamiri wemauto commander we Zimbabwe Defense Forces kwapo enda mzanu PF political asema wakati akaona wamunanga kwa wakamanya manya wachirwa after wa receiver tamba yakanyo wana na mkoma Alec Mchele ama on behalf of mkoma kuzae kazele saka tunudawira kuti semuna anoti wanao fabisa mpiri kuzuiti wanao listening president kwa mnangagwa tito daira kuti parizu ni wachangu ito wafutu sea zunefano wakuitu kwa ne listening president prende mtunga mira anoterera kuti ashuali chandru kuti asurikunze kwe mtemo kwewe kwa gundure redude Zimbabwe kwa gari na appointments wapo inda ma commissioners tito daira kwa washadaa
Awo, vanga wari mutauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights wa Kumbirai Mafuna wari parunare kwa Harare ne Studio 7. Sangano resha mari ili manasikana rinoti mazuwa ekucherechedza kushungurudzwa kwemadzimai nevechisikana e 16 days against gender based violence afanwi kuva mazuwa ekutaura chete asi kuve anofana kuve mazuwa ekuronga kupedza dambudziko iri mutungamiri wesangano iri vaekitina chifamba vanokurudzira vanhu vese kuti vapindevo mukucherechedzwa kwezuva iri
Tiri kupemberera mazuva gumi nematanhatu atinoisa misoro pamwe kunyika dzakasiyana siyana tichiti pasi nemhirizhonga gore rino tiri kutarisa dingindira riri kuti daidza kuti tise misoro pamwe sehurumende semapoka akasiyana siyana vanotibatsira nedzimari uyezve munharaunda kuti tigadzire nzira mujimbo dzakachengetedzeka dzevanasikana nemadzimai tinogara chitaura kuti hazvifanire kuitika mumazuva aya chete asi zuva nezuva tine basa rekuita kuti tione kuti sevanhurume nevanhukadzi tagarisana mune zvakanaka kuti upenyu neramangwana remadzimai nevasikana rigova nechirevo
muzvare zvifamba muri kutii pamusoro pemamiriro akaita zvonhu pamakore ose awa hapana chakanaka chatichaitwa pamusoro penyaya iyi here
tiri kuti isusu kune zvizhinji zvakaitwa mitemo yakagadzirwa nevagadziri vemutemo muno nehurumende zvakagadzirwa munharaunda zviri kubata vanasikana vedu kuti varume nevakomana vatoriwo nebasa nyaya dzemasdgs dzatinogara tichitaura vasikana vaende kuchikoro utano hunge huripo kuwaniswa kwemikana yakaenzana uyezve nyaya dzine chekuita nekuti vasikana vapiwe zvikwanisiro zvinoita kuti upenyu hwavo huenderere mberi patiri kutarisa nyaya idzi muno muZimbabwe tine agenda 2030 tine NDS 1 kukurudzira kuti vanasikana nemadzimai vapiwe mikana patafura dzinotaurwa nyaya idzi hatingakanganwi kuti nyaya dziri kuvhiringidza vasikana mupfungwa munharaunda mune zvemabatiro emaoko uye mune zvematongerwo enyika chaizvo
nyaya dzamuri kutarisa dzinopinda muzvinangwa zvechirongwa chesangano reshamwari yemwanasikana ndezvipi
nyaya dzevana vari kutakudzwa mutoro wekuita madzimai vachiri vana vadiki nyaya dzezvirwere zvepabonde zvirwere zvinouya zveHIV and AIDS kufunganya mupfungwa nezvakasiyana siyana ngatisumudzei mazwi ivavo vari kushungurudzwa vakwanise kubatsirawo vamwe vachiri kutya kunge vachitaura tibatane tiri pamwe chete kuti tinge tichigadzira gadzirisa nyika yedu.
Muzvarezi famba, chamuno da kuona chichiitwa zvechimbi chimbi ndezvipi?
Tiri kuda kuti tisangoite izwi repamuromo chete, asi patiri kuita mazuva aya tiri kuti kudii, tiri kuti ngazvitangire mumba sevabereki, sana tete, sana baba, zviende kuchikoro sevarairidzi, sevamwe kuchikoro kuti tikudzana kuti dii, zviende zvakare kumakereke, uye vanotipa dzimari kuti vanasikana vaone mikana, vawane kusashaiwa kufunganya pane zvakasiyana siyana zvingavavhiringe, tiite muonera pamwe kugadzirisa nzvimbo dzakachengetedzeka dzevanasikana.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari mwanasikana Muzvare Ekenia Chifamba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwazivai pano paStudio 7 kuti kwazivai. Ndinenge ndine chikumbiro changu kuvabereki. Vana baba nana mai, hatisi kutukana, tiri kutaurirana uchokwadi. Vabereki, makaramba muchivhotera ZANU-PF. Mavhutira ZANU-PF zvinhu zvakaoma, ende zvikuwedza futi kuoma. Isu sevana vemi tiri kuno kuSouth Africa, kana kwatinenge tiri, tiri kuzama kutumirawo mari kuti muwane kubetsereka. So mari dzacho dzatinotumira, imoswa motora mari dzadzi. Futi zvekuenda futi kumusangano weZANU-PF, moswa moti iditse. Pomucharamba muchati pacho ndepapi pacho. Ndokupai mari, mautamisa futi mari izvo. Aiwa tinzvirewo tsitsi vana baba nana mai, hatisi kutukana. Vachamisa. Ndinoti kana dai zvichigona zvaikwanisika. Matsagawo masoja emi. Hatisi kuramba tiripo isisi takazvimirira izvozvo. Kuti tive masoja emi, tikwanise kubata tambo nokurumidza. Ndinotenda zvangu.
PaStudio 7 apo, makadii henyu? Aiwa, tiorarama. Inini ndiri kukumbira kuti azviite here kuti rimwe zuva motora wachabangu chabanguyo ari kurikona ndavachamisa mumbowaisa patafura imwe chete muchivafunzanisa kuti uyu sezvo munongoitawo vamwe avo vanenge vari kuAmerica ikoko kana naBritain vachichi vana profesa ndondoni chichi vamunotaura paredio vamunogara makainterviewa mumbotora wachamisa mofonera wachamisa mofonera chavangu mumbonyatsonzwa maraba tombonyatsonzwa ivo pachaizvo straight from the horse's mouth tichienzwa kuti vari kumbonyatsoti kudii chaichaizvo pavakasiyana pavaisangana ndepapi pavakazosiyana ndepapi uyo achizvitaurira uyo achizvitaurira ruzhinji rwenyika zvinyatsonzwa.
Mangwanana kanaka, mangwanana kanaka, mari yezimbabwe paStudio 7. Ini ndoda kutaurawo ndichisaidira vanonzi vafarai maguhu avo pamashoko avataura anotiwo hauwani muchina kubhengi. Tikada kuti titarise pane nyaya yeumwe muchina anonzi akatopigwa mari inosvika miriyoni yanga iri mumba kuborodhi uku. Imimi muri kuona vanhu vari kuita mari dzavo vachinyika mari mudzimba vasingashi mari mudzimba. Saka do you expect kuti ikonomi yeZimbabwe inobudirira vanhu vachichengeta mari mudzimba? Hazvina sense. Ivava muri kuti mainvestors achivaya machinese vari kuondonga nyika zviri pachena, but vakuru vedu kavana vachidya navo. Saka havana chavangataura. Topfuura ipapo. Toenda panyaya iri kunzi kwaye pane mapurisa anga achifanirwa kuinda papass out vakatombodzosekwa kudzimba dzavo nenyaya yekuti kwai havana mainform matsva. Ingava hurumende here inotadza kutsvagira vanhu mainform, but inokwanisa kuwana mari yekuita mabi-election. Vanhu vakaita training for how many months? but my by election agar kunze gwaizvo zvipasina tumanzira atowanikwa 5 million ngative nemusoro unoona wakoma idzi mandidzi ngadzipedzo
apo pa studio muri sei vana mukoma tanonoka wande muri sei Zanu PF zvairi kuita zviri kuzikanwa nemunhu wese sarudzo vakabirira zvatakaona kuponda vanhu kwakwizve voramba vachingoponda vanhu tozviziva ndounwe Zanu PF kubvira makare ko haitsveruki yakaita sei Zanu PF tarisai vanhu mapepa madegree vanawo vamwe vakaenda kuzvikoro asi vari kungotengesa mumigwagwa vopindazve here mugwagwa imomo kubvisa zvevanhu vari kuzvitsvagira mari munyika yakaoma kudai ngaisadaro Zanu PF ngaitsveruke ari kutaurawo ndi Blessing Sauta South Africa pano paemelo
Magali pano magali pano pa studio 7 ndi masoko anoda kuti panani panapa tumunyika mwedu mane pendi pendi inopenda masoja kuti ite Zanu PF inopenda mapurisa ite Zanu PF inopenda majaji ite Zanu PF ende yakafunda kunyepa Zanu PF chikora chikunyepa vanhu vetriposi vari kuchema nguvu kuti vari kuurawa kozi sizo tisisu tinouraya saka ndiani unonge ichiura vanopikisa vanobva Mozambique here ivavo kana okay nyika ii haichina mutemo kani yekubata zvigebenga zvemunhu zvirikuita zvinhu zvakadai kushata kudai hapana nounosungwa zvinoreva kuti iZanu PF iyo inoita zvesezvi vanhu vari kufa kwezatinei zvekuzana nezvekutriple c nekuti isusu takatarisa kutonga nyika tienda mberi inga nyika yerudzii iyoyo kudari mwana wako wafa waidai uchinyarara here kana uchitaura manyepo kuti taisi triple c kuyaura iri yaura ukamukanganisa munhu umwe chete wetriple c ari sweri zuva ribiri unenge watosumba paonei ipapa apo madhodha
mangwanani mangwanani pastudio 7 apo dai ndinoitwa gono acho gono mushaicho asva chaiyi ini ndine chinhu 1 mani chinondisonga kana muchitaura chese sei musinganzwisiso kana vanhu tichitaura kuti musadaidze zita rekuti kwai purezidendi Emmerson Mnangagwa ndi Mnangagwa ed mukati Mnangagwa muno munodi kanga muno nenge mune micha munowana ini kubva kuna Emmerson Mnangagwa pane chamunowana munobhadhagwa inini chiri mamuna hamusi straight munyepa kamuchiri kwai munadira makarerekera makarereka chaiko chaiko ivi kurereka kuita gakange chaiko chaiko bisai zvita rekuti kwai president Emmerson Mnangagwa bari muri kunzwa kuti munoverenga zuva nezuva usiku makuseni nemanheru kuti ed haana kuwina Mnangagwa zigorira riya bari maramba muchingotaura chinhu 1 moda kuudzwa nemunhu akasenga sizi musore hama kuti bhohwa manini regai zvitaro kuti kwai president Emmerson Mnangagwa ndipresident wani Zimbabwe haina president hamuzivi here izvozvo hai mani murege kuti ishonga manini
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi venyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino totimbotarisa zvatika kune dzimwe nyika Russia inonzi yarwisa Ukraine nezvombo zvemadrone neuwandu husati hwamboonekwa kubva zvatanga hondo iyi Hamas nezuro yakasunungura vamwe vanhu
vayakanga vatapa vane zvagumi nevanomwe kusanganisira mwana ane makore mana vakasunungurwa vanosanganisiravo zvizvarwa zveIsrael gumi nezvina. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakatakatidzira muguta reLondon United Kingdom vachiramba uye vachikurudzira kuti ruvengo rweIsrael rupere. Makaterera kuStudio 7 tichitepenyura tiri kuWashington DC. Mboka nuna kiza zikuru, Sean Timba, kanova kuna Solomon. Sezo nguwe di apera tumbotari sazo ange ziri muna uza nasi vatsigiri vava jobs kala vanuti varmubishi reko waka kanzuru yoku batana sekutumwa kwa wakaitwa na vava jobs kala vachiti Namibia yato wambiri musurongwa izi Sangano re Zimbabwe Lawyers for Human Rights rinonyorera tsamba kumutungamiriro wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachivakurudzira kuti vadome makomishina anonzwa zvichemo zvavanhu musi wa 30 mwedzi uno usati wapfuura. Sangano reshamwari mwanasikana rinoti mazuva 16 ekurwisana nekumbunyikidzwa kwevanasikana nemadzimai hakufaniri kukungwa ekutaura manzwi ari pamusoro asi kuita zvinobetsera vanhu vechikadzi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiya na Chris Gande nenhau dzesindebele.